International News.
Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi kuri musi wemuvhuro chikunguru 27 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanana chiremba vachiripo havo vakamirira mazuva enotice avakapa kuhurumende kuti gadzirisai zvinhu. Kana musina kugadzirisa isu hatichakwanisa kuramba tichiuya kubasa kwacho.
Zvinhu zvoita manyama amire nerongo muzvipatara kunyange chirwere checoronavirus chopararira zvinotyisa. Paramende inombovhara mushure mekunge nhengo mbiri dzedare iri mutyairi nemumwe mutori wenhau vabatwa nechirwere checoronavirus. Munhau dzemitambo vamwe vatambi vechikwata chemawarriors vopemberera kubudirira kwezvikwata zvavo zvekunze asi vamwe vaine kusuwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kunyange hazvo chirwere checoronavirus chave kupararira zvakanyanya munyika, hurumende iri kutatarika kugadzirisa zvinhu muzvipatara zvopa kuti vashandi vemo, kusanganisira vana mukoti navana chiremba, vapinde mumwedzi wechipiri vachirangwa mabasa. Vana chiremba vakuru vanga vasara vari pamabasa vanoti nemusi wechina svondo rino vanenge votangawo kurangwa mabasa nekuti hurumende yakundikana kugadzirisa zvichemo zvavo. Nezuro bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika vasvika zviuru zviviri nemazana mashanu ane gumi nevaviri kana kuti 2512. Vanhu vashaya nechirwere ichi vachiri makumi matatu nevana kana kuti 34 vapora kusvika pari zvino vachiriwo mazana mashanu negumi nevasere kana kuti 518. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi vadarika zviuru zana zvinogumi nepfumbamwe kana kuti 119,000. Vanhu vari kubatwa nechirwere ichi vanosanganisirawo vana mukoti navana chiremba zvopa kuti zvimwe zvipatara zvimbovharwe zvichipfapfaidzwa mishonga uye kuti zvimwe zvirambe kutora varwere. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri wesangano ravana chiremba vakuru reSenior Hospital Doctors Association, Dr. Aaron Musara.
Kutaura kwatiri kuita iko zvino muchipatara mutori namanesa arimo. Vanana chiremba vachiripo havo vakamirira mazuva enotice avakapa kuhurumende kuti gadzirisai zvinhu. Kana musina kugadzirisa isu hatichakwanisa kuramba tichiuya kubasa kwacho. Asi pamanesa pandoo panyanya kuoma nekuti kunyange machiremba ariko munhu akaenda kuchipatara iko zvino haana rubatsiro rwaanokwanisa kuwana nekuti hakuna bamanesa acho. Zvakatooma.
Ko iyo hurumende yave kuti kudii nekuti vachitaura mudare reSenate gurukota rezvemari muzvinafundo mutulinguve vakavimbisa ivo kuti vakagadzirira kutaura nevashandi kuti vaone kuti vawedzerwa mari. Iko zvino vehurumende vacho vave kuti kudii?
Hurumende yangoti mairano nenyaya zvekupfeka zvekuzvichengetedza kubva kuchirwere checovid-19 ichi vati vari kuronga vari kutsvaga vachaunza. Vakati ivo kana inyaya yemari ivo havana mari, havana mari yemaUS, saka havana kugadzirira kupa mari yemaUS kuvashandi vavo. Asi kana ichinge iri mari atiGS vanga vachitipamwe kunogona kuita kutaurirana. Saka havana havo chichavati vataura kuti vanobhadhara mari yakati aiwa. Kungotaura kwakungoti tinokwanisa kutaurirana chete saka mamiri azvo zvakaita iko zvino hapana chichabuda bani ngati ndo nyaya iripo chaiyo.
Iko zvino hakuna vakuru mubazi rezveutano kusanganisira gurukota nekuti vaobhidhai moyo vakadzingwa basa. Izvi hazvisi kuita kuti zvinhu zvibva zvanyanya kuomawo here Dr. Musara?
Ichokwadi kuti kushayikwa kwevakuru vakasiyana-siyana muMinistry of Health kuinda kuti zvinhu zvinenge zvakaoma kuti basa ritadze kufamba zvakanaka. Iko zvino isu Minister of Health haina Minister of Health watingati ndiye kurungu wacho aripo ndiakafana kubata chinzvimbo. Kuita secretary we Minister of Health zvekare, kuita zvekare anonzi Director of Curative Services. Zvoitawo vamwe vakasiyana siyana vakabudiswa mabasa ipo pakati apa mushure mekunge kwaitika nyaya yedrugs nemari dzakashayikwa dziya dzisinganzwisiki kuti dzakashandiswa sei. Dzakazokonzeresa kuti minista vangu vachibudiswa basa. Saka zvese izvozvoka zvinoita kuti nyika yacho inge yakatoomerwa zvakanyanyisa iko zvino.
Vanga vari mutauriri wesangano ravana chiremba vakuru reSenior Hospital Doctors Association Dr. Aaron Musara vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru mazana masere nemakumi mana nemana kana kuti 844,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vanhu vafa vadarika zviuru gumi nezvinomwe nemazana matanhatu ane makumi masere nezviviri nevaviri kana kuti 17,682. Vapora vadarika zviuru mazana mana nemakumi masere nevapfumbamwe kana kuti 489,000. Awiwo pasi rose Johns Hopkins University inoti vanhu vanodarika mamiriyoni gumi nematanhatu ane mazana maviri ezviuru kana kuti 16,200,000 vabatwa nechirwere ichi kuchitiwo vafa vadarikawo zviuru mazana matanhatu nemakumi mana nezvisere kana kuti 648,000. America yave nevanhu vanodarika mamiriyoni mana nezviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvina kana kuti vadarika 4,234,000 vabatwa nechirwere ichi.
Katerera kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Vanoita mabasa emaoko kunyanya ekutengesa mumigwagwa mudhorobha reMasvingo vanonzi vari kuchema-chema kuti kusungwa kwemitemo yeCovid-19 kwakurudzira kuti vagare mudzimba uye kwave kupa kuti zvinetse kuriritira mhuri dzavo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi zvizere.
Vachitaura neStudio 7 vanorarama nekutengesa mudhorobha vati upenyu hwavo hwadzokera pakuoma zvakare kubva pakatarwa nehurumende kuti yave kuwedzera zvitsungo zvelockdown svondo rapfuura apo yave kurambidza vanhu kupinda mudhorobha kunoita mabasa avo. Vatendai makuru vanoti ivo vange vavakwanisa kutsvagira mhuri yavo raramo apo hurumende yakambosunungura lockdown asi payadzosera zvinhu pachidanho chekutanga vave kunonga sose nemuromo.
Izu life yati omera chaiko zvasvika panguva yekuti omera nokuti panguva yekutanga-tanga takasvika kuti pakuomegwa hatina kumwe kwatorarama nako. Tinorarama nenyaya yekutengesa nekutengeserana ndokwatiri kurarama mabasa anonetsa. Saka ndozva tiri kuwana kuti tiraramise mhuri dzedu. Iko zvino manje pava nelockdown masecurity yataitena hatichakwanisi kupinda mutaundi nekuhodha zvimwe zvinhu hapazina. Saka sekuti tichipa mhuri hakusina zvakaoma zveshuwamukuru wangu.
Vamwe vanoti kunyange hazvo chirwere ichi chiri kuramba chichipararira munyika sezviri kubudiswa nemashoko vakagara mudzimba vasingashande mhuri dzavo dzinofa nenzara sezvo hurumende isiri kubatsira vanhu sezviri kuita kune dzimwe nyika dzakaita seSouth Africa neRwanda. Amai Shumirai Makoko vanoti vari panguva yakaoma sezvo bhizimusi ravo rekutengesa mbatya pakati pedhorobha rakavhara zvakare.
Zvaintrodhuswa nehurumende nenyaya yekuti chirwere chiri kukura asi tiri kuchemawo samai inini ndiri singomadza. Ndanga ndichirarama neflea market yangu ndine kashop kangu patsunga yecomplex iye zvino handisingazivi kuti kana vana ndovafidha nei kana pekubata handisisina Dehurumendi yango titendera okuti ipapo ma hours mashoma ari kutenderwa vamwe. Nesuwo titenderwe titengese tione chokuti tikabata zuva rimwe chete tinokwanisa kuwana chingwa chokunopa vana kudzimba. Tinokumbirisawo nesuwo tichasanitizawo vanhu. Nesuwo tichaita social distance mamasiki tichapfeka asi ngavatitendere tiwane raramo yekuti tichengete mhuri dzedu.
Asi mutauriri wemasungo provincial task force yecovid-19 varoja zidiri mai vanoti kunyange hurumende ichikoshesa kuti vanhu vararamise mhuri dzavo zvakakosha kuti vanhu vateerere mirauro yelockdown kuita kuti denda iri risapararire.
Position yehurumende paari zvinezvi ndeyekuti vanhu vasafambe-fambe. Vanhu vari kufamba chete ndevari kuenda kumabasa. Vanhu vari kuita zvetrading vanhu vari registered sematauriro akaita hurumende. Maconditions mamwe ekuti vanhu vanga vari kupinda mudhorobha vachindoita zvekutengesa mavendors izvozvezvo hazvisati zvabvumirwa. Saka vanhu vari kurarama vari kudzimba dzavo. Vanenge vari kuda kuita zvekutengesa izvi vanofanira kunge vari registered. Vanenge vari kuchema-chema nenyaya dzekuti tiri kushaya chekudya, tiri kushaya zvekubata, vane kwakataurwa kunzi waende wandonyoresa. Wanyoresa wana assistance.
Mukuru mune rimwe sangano revanotengesa mumigwagwa reVendors Initiative for Social Transformation kana kuti VSET vafamewo vadzai vanoti nhengo dzavo dzapinda panguva yakaoma nechirongwa ichi uye vanokurudzira hurumende kuti ibatsire vanhu nemari dzecaution.
Isusu seVSET tine kunyunyuta kukuru nenguva yatorwa nehurumende isati yaparura chirongwa ichi chekuita cushion informal traders munguva yelockdown yatiri. Tiri kushaya kuti zvinofamba sei kuti hurumende inoparura chirongwa then yoita 3 yatova month and half vasati vapa vanhu maridzi. Vanhu vari kutambura mudzimba umu. Chichemo chedu ende nekurudziro yedu ndeyekuti government ngairerize mari inokuchimbidza kuitira kuti chirongwa chelockdown chive nepundutso. Otherwise vanhu vachapedzisira nenyaya yenzara vaakusateerera maguidelines nezvimhingampinyi zvavari kusangana nazvo mudzimba nenyaya yekushaya chikafu.
Vamwe vanotengesa mumigwagwa vanoti hurumende yakambovimbisa kuti ichapa vanhu mari dzekuti vabatsirikane asi nanhasi havasati vadziwana nekudaro kugara mudzimba kunovaisa panguva yakaoma. Kubva pakaiswa chisungo chehurumende kuti vanhu vagare mudzimba uye vasafamba usiku kana nguva dza6 dzachaya, mauto nemapurisa akawedzerwa mudhorobha uye ari kurambidza vanhu kufamba-famba. Mumasvingo mune vanhu makumi masere nemumwe kana kuti 81 vakabatwa nechirwere checovid-19 kusvika pari zvino. Ndakamirira Studio 7 Mumasvingo, ndini Godson Chimba.
Urombo hwaunzwa nenyaya yekutadza kuzviitira mabasa emaoko uye kutonhora kuri kuita kunze kwaiwo kubva kuti vagari vemamutare vakawanda vateme miti iri mumasango ari pedyo neguta iri, zvobva kuti vakawanda vatyire kuti richaguma rave gwenga. Loida Moyo weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Munhu achipinda mudunhu rose zvaro reManicaland anenge achitarisirwa kugamuchirwa nemasango dzimwe nguva kana nemhondoro chaidzo, asi izvi zvinogona kunge ave maroto munguva pfupi inotevera kana vanhu vakaramba vachitema miti. Chitiko ichi chiri kushungurudza rimwe boka revechidiki reManicaland Youth Assembly iro rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa kusanganisira iyo miti. Mukuru wesangano iri vajusa kudedereza vanoti nzvimbo dzakawanda hadzisisirina miti.
Kushushikana zvikuru kutanga kwaita COVID lockdown vanhu vari kutema miti mukatarisa makomo ekufenvari izvezvi apera ekudanga mvura kusina miti nenyaya yekuti magetsi ari kudhura.
Vamwe ndivo vave kuita basa rekutema miti vachitengesa huni nekushaya mabasa. Svinga rehuni riri kutengeswa nemari inosvika dhora rimwe chete rekuamerica kana kuti zana remadhora emunyika. Gasi rekushandisa mudzimba riri kutengwa nemari inopfuura dhora rimwe chete rekuamerica pakirogiramu rimwe chete. Mumwe mugari wemamutare muzvare Agnes Matema anoti vave kutoshandisa huni nguva dzose dzakawanda kunyange dziri kuvadhurira zvakare.
Huni dzacho dziri kutodhura, dzinonzi $3. $3 ndedzekubika tea chete yemakuseni, masikati uchada futi imwe mari. Saka minimum wanotoda $10 zvekutenga huni.
Studio 7 yaedza kutaura nemukuru wesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa Re-Environmental Management Agency of Zimbabwe kana kuti EMA kumanikaland vaKingston Chitotombe, asi vati titaure nevaPhilip Tom vekuForestry Commission. VaTom vanoti basa rekuchengetedzwa zviwanikwa kunyanya miti ibasa remunhu wose munyika. Vanoti mapurisa eZimbabwe Republic Police anosungirwa kusunga chero munhu anowanikwa achitema miti zvisina tsarikano pasi pemutemo weForestry Act.
Ino empower mpurisa to conduct an arrest. Saka inditiri kuti kana isusu tisu tipadhumbe nepane pachiitwa nyaya idzodzo dzokutema miti munodi munoripota kuforesti. Asi kana tisiri padhumbe paine mapurisa munoripota kuti pamapurisa anenge ari padhuze ipapo.
Kanzuri yeguta reMutare yakamisa vamwe vaiita basa rekuchengetedza masango, nzizi nezvakati komberedza senzira yekuderedza huwandu hwevashandi vayo munguva ichangopfuura, ichiti vashandi vainge vakawandisa. VeForestry Commission vanoti Manicaland inorasikirwa nemahekita anodarika zviuru 45 kana kuti 45,000 hectares pagore nenyaya yekusachengetedza miti. Kunze kwevanotema miti vachiita huni, vamwe varimi vefodya vari kunzvimbo dzakaita semakoni nemutasa vari kutemawo miti yokuomesa fodya yavo. Vamwe vari kutemawo miti yakakosha ndevaye vanoveza zvinhu, vari kutema miti yakaita semukamba uye munyii. Nyanzvi munyaya dzemamiriro ekunze dzinoyambirawo kuti nyaya yekutema miti inokonzera matambudziko makukutu anosanganisira kusanaya zvakanaka kwemvura, mafashamu akaita secyclone Idai uye kukukurwa kwevhu. Mhuka, shiri nezvimwewo zvipuka zvinogara mumasango zvinogona kutsakatikawo kana kuguma zvopinda mumisha yevanhu. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lweda Moyo.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. China inoti yatora muzinda weAmerica mudunhu reChengdu senzira yekutsivawo kuvharwa kwemuzinda wayo svondo rapera kuHouston, Texas neAmerica. Nemusi wechishanu, America yakavhara muzinda weChina muTexas uyo yaipomera China mhosva yekusora ichiba magwaro emakambani emuAmerica kana kuti intellectual property theft. China inotiwo vashandi vemuzinda weChengdu vemuAmerica vaisorawo. Nyika mbiri idzi dziri kunedzana nenyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu uye kusora kwemakambani. Nengo yedare House of Representatives muAmerica vaJohn Lewis avakashaya svondo rapera nechirwere chegomarara vari kupiwa chiremera chegamba nhasi nemangwana muWashington DC. Mutumbi wavo uri kuonekana nevanhu mudare reparamende reUS Capitol chinova chiremera chikuru muAmerica. VaLewis vaive murwiri wekodzero dzevanhu uye vakashanda namushakabvu Dr. Martin Luther King. Vanhu vari kukurudzirwa kuti vapfeke zvekuvhara kumeso uye kuti vamire kure nekure pavanenge vachionekana nemufi. VaLewis vari kutarisirwa kuradzikwa kuAtlanta kuGeorgia nemusi wechina. Hurumende yeCameroon yazobvuma kuongorora uori unonzi hwakaitwa pamari inosvika $40 million emadhora ekuAmerica yekubatsira vanhu munguva yekurwisa chirwere checovid-19. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti mupunga wainge watengwa kuti upiwe vanhu vari kurwara nechirwere ichi wakabiwa. Zvipatara zvinonzi hazvina kana zvikwanisiro kana mvura nesipo zvekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Muchikamu chino chatinotarisa nyaya dzezveutano, nhasi tiri kutarisa nyaya yekupararira zvakanyanya kwechirwere checovid-19 munyika. Bazi rezveutano rinoti vanhu vakawanda vagara vasina kumbobuda munyika vave kuwanikwa vaine chirwere ichi. pazviuru zviviri nemazana mashanu negumi nevaviri kana kuti 2512 zvabatwa nechirwere ichi vanhu chiuru chimwe chete nemazana mana nemakumi masere nematanhatu kana kuti 1486 ndovabatwa nechirwere ichi vari vagara vari munyika vabatwa mushure mekubva kunze kwenyika chiuru nemakumi maviri nematanhatu kana kuti 1026 makambani akawanda ari kumbovhara mushure mekunge vamwe vashandi vavanikwa vaine chirwere ichi vana mukoti vakawanda muzvipatara zvakazvimirira vanonzwa vekuwanikwawo vaine chirwere ichi icho chamhenge chichinyanya kuwanikwa mune vashandi vezveutano vari muzvipatara zvehurumende kanzuru yeguta reHarare yaburitsawo gwaro rinoratidza kuti chirwere checovid-19 ichi chabata zvikuru mumisha inogara veruzhinji tsvakurudzo yaitwawo nestudio 7 inoratidza kuti kupararira kwechirwere ichi mumisha yeveruzhinji richave dambudziko gukutu sezvo mhuri zhinji dzichigara dzakamanikidzana mudzimba rimwe dambudziko rinonzi nenyanzvi dzezveutano rinogona kuparadzira chirwere ichi nekukasika inyaya yekuti vanhu vari kunzi vari kumanikidzana mumabhazi ezupco anove ndiwo chete ari kubvumidzwa nehurumende kutakura veruzhinji panguva inei lockdown imwe nyanzvi mune zveutano inoti matambudziko ose aya anoita kuti urongwa hwekutevera vanhu vanenge vakasangana nevane chirwere checovid-19 hunetse sezvo panenge pave kudiwa vashandi vakawanda vanoita basa iri mukuzeya nezvenyaya iyi tabata Dr. Edgar Munatsi avanoti kukwira kwehuwandu muvanhu vave kuwanikwa vaine covid-19 mucherechedzo wekuti chirwere ichi chiri muvanhu vakawanda vasati vavhenekwa
huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavhairas mumaruva nemumabasa hunoratidza kuti nyaya yatanga tichigara tichichema nayo mazuva esaya yekuti hurumende yedu iri kusarira kumashure panyaya yecontact tracing nekuti kana vanhu vachinge abatwa necoronavhairas akange atestwa vanhu vese vaakasangana navo vakatestwa vakaiswa muisolation tinofanira kunge tichideredza kupararira kwechirwere
asi panyaya yekutestwa kwevanhu kana kuvhenekwa kwevanhu muri kuonawo here hurumende yawedzera uwandu hwevanhu vari kuongororwa
ndingangoti hangu manhamba evanhu vari kutestwa anga atiwedzerei zvichiratidzawo nevanhu vari kubatwa nechirwere kuratidza kuti hurumende yatiwedzere kutesta vanhu asi haisati yanyatsosvika chaipo kunyanyanyanya panyaya dzecontact tracing nekuti hurumende yakambotanga ichiripota kuti vanhu vataona 20 vasina kuva vakamboshanya tiri kuzama kutsvagurudza kuti vanhu vavo vakasangana nani asi izvozvi zvavakungonyarira nekuti manhamba aya akwira vanhu vaakungotapurirana chirwere mumaruva contact tracing inofanira kuti inyatsokuvandudzwa iitwe nemazvo ndiko bedzi danho rinoita kuti tikwanise kurwisana nechirwere ichi asi zvakakoshawo kuti ruzhinji rwezimbabwe runzwisise kuti zvinhu zvakafanana nekugeza maoko nesipo kupfeka mamasiki zvinobatsirawo kuita kuti chirwere chisarambe chichitekeshera
koiwo urongwa hwekuti vanenge vachifungidzirwa kuti vakasangana nevanhu vane covid-19 vange vachimboenda pavo voga inonzi self isolation munoona urongwa huchishanda here tichitarisa magarira anoita veruzhinji mumisha yaveruzhinji umu
idanho rakaoma zvikuru nekuti sekutaura kwamaita magariro akaita vanhu vazhinji mudzimba umu ndovekuti vanhu vanogara vakati wandei paimba diki mhuri mbiri kana nhatu saka izvozvo zvinoita kuti self isolation inge yakaomesesa kuita munzvimbo yakadaro hurumende yaifanirawo kuwanawo mabatsiriro aingaita kunyanyanyanya vanenge vabatwa nechirwere checoronavhairas kuti vawanewo nzvimbo dzakanaka dzekuti vaite maisolation tanga tiri kunyunyuta chaizvo mazuva mazhinji apfuura nemaquarantine centers nekuti mumaquarantine centers vanhu vazhinji vanga vari kuchema chema kuti vanga vari kungozanganiswa vasvikawo nezuro nevane masvondo mairi vasvika vachingozanganiswa vachiswa munzvimbo imwe chete zvinove zvanga zvichizoita kuti zvive zvakaomarara kuziva kuti auya nechirwere ndeupi
ko vamwe vanga vachifunga kuti chirwere ichi chirwere chiri kungotaurwa vamwe vachiti ndezvekutyisidzirana munoti kwavari
vana vezimbabwe kana paine vamwe vanga vari kufungidzira kuti ndezvekunyepa chirwere chiripo zvechokwadi zvazvinoreva ndezvekuti vanhu vanofanira kuita zvese zvavanokwanisa kuti vazvidzivirire mukubata chirwere checorona nekuti mukuzvidzivirira ndimo mungodzivirira vamwe kana munhu achinge azvidzivirira kuchibata chirwere haachakwanisi kuchitapurirawo kune vamwe saka kurudziro ndeyekuti vana veZimbabwe ngatiteererei mitemo yakagadzwa yekuita kuti tikwanise kudzivirira nekurwisana nechirwere ichi
koyo nyaya yekuti veruzhinji vari kumumanikidzwa kutsikirirana mumabhazi eZupco anove ndiwe chete ari kubvunzwa nehurumende kutakura veruzhinji munotiiwo nazvo tichiona kuti ndeimwe nzira inogona kuparadzira chirwere
zvekunzi mabhazi emaZupco ndiwo ega anotenderwa pamutemo kutakura vanhu ndingangoti hurumende ipapo vanenge vari kutadza kufunga nekuti mukaona changa tiri kuonawo pamapicture neine zviri kuitika pamasocial media kuti nekuda kwekuti mabhazi aya agara haatokwani vanhu vanenge vaida kufamba kuti vaende kumabasa nei takaona vanhu vazhinji vachiri kuzofamba netsoka usiku nekuda kwekuti vakanziwo kune curfew havakwanisi kufamba after 6 pm asi takazoona vanhu vakawanda vachifamba ende mukufamba muya muya zvinenge zvaakuzonetsa zvekuti social distancing iitwe ndofunga hurumende yaifanira kuregedza transport dzakasiyana siyana dzichishanda asi pova nekurudziro yekuti mukufamba umu kana paine zvinoitwa kuti motikari kana angava makombi naiwo mabhazi mogezwa zvakanaka vachishandisa mishonga inouraya utachiona vanhu vachigara vakapesana zvesocial distancing izvozvo ndizvo zvakakosha zvinoita kuti tirwisana nechirwere zvekuzoti mabhazi tikuona vanhu vari kutswinyikidzirana mabhazi mabhazi acho mashoma vamwe vanozofamba netsoka manheru vaakumhanyira kuenda kudzimba kuisa upenyu hwavanhu munjodzi saka izvozvo hurumende inofanira kuti iongorore zvakare kuti pangaitwe sei
vanga vari nyanzvi mune zveutano Dr. Edgar Munatsi vari parunare kuBritain neStudio 7 nhasi Blessing Zulu weStudio 7 aita hurukuro nemuimbi wenziyo dzechitendero Munyaradzi munoda vafa ngatinzwei hurukuro yavaita
mugore rino tinotarisira kunge tichibudisa damba refu rinonzi Munyaradzi damba refu iri rine matrix anokwana iwo kuita gumi taifana kunge takaribudisa mimwedzi yadarika iyo asi nedambudziko rakasanganikwana naro nepasi rino rose dambudziko iri rakasvikawo kwatiri saka rakaita kuti tisundire mberi mazuva tinokwanisa kunge tichizobudisa damba refu iri saka tikutarisira kuribudisa mumwedzi inotevera iyo asi tativatsigiri vedu havangambofi nezhara yemusic yedu kana kuti yemhanzi yedu saka tatungamidza isusu pamberi track kana kuti single inonzi munamato weZimbabwe iyo inova yatabudisa
mungati kambo aka kari kutaura nezvei chaizvo
track iri kungotaura chete kuti nzira inogona kuti matambudziko edu ose apere senyika inzira yekunamata ndiJehovha iwo pachavo saka ndakaona ini kuti senyika in the past takavimba nezvimwe zvunhu zvataifunga kuti zvinokwanisa kutibudisa mumatambudziko asi zvinhu izvozvo zvakatadza kutibudisa mumatambudziko nzira yoga inokwanisa kutibudisa mumatambudziko as a nation as a family as individuals ndivo Jehovha pachavo nekuti vanototaura iwo mushoko ravo kuti ndivo voga nzira saka that is what the track is all about ndo yatati timbotungamidza kumberi panguva yatiri ino iwe ino kuti things are not really well in our country asi tiri kungonamata kuti Jehovha vatinzwe minyengetere yedu asi tisati tanamata tisati tatanga kunamata kuti Jehovha vagadzire nyika Jehovha ngavatange vagadzira isu pachedu as individuals kuti pfungwa dzedu dzigone kuvimba navo totally
saka munenge muchiitawo sei hapa bati mune damba refu muchienda mberi
saka zvatiri kutarisira kuita mukoma wangu mukoma Blessing tichange tichidonedza masingles kutotanga neyei munamato weZimbabwe tichati pamavhiki anotevera todonedza futi imwe single tichingodero-dero kusvika tazosvika pakuti taakulauncha damba refu rose panguva imwe cheteyo
manga mamboti zii zvii zvakazvichiitika apa manga mapinda mumatambudziko here
ya so vamwe vanogona kubvunza kuti ko manyarara tatisingachanyanyi kunzwai chii chiri kuitika matambudziko atanga tiri kusangana nawo ndeyekuti pamwe pacho hatinawo masponsors hatina mapartners vanokwanisa kuuya vachiita chipin kuti basa ripfuurire mberi basa riinde kumberi nyika inzwe music Saka ndozve zvimwe zvatanga zviri kuti dzosera kumashure izvozvo asi tinoimbisa vatsigiri vedu kuti aiwa kuburikidza nenyasha dzaJehovha vakatiwanira nyasha. Tinoda kuti tichawanawo masponsors, mapartners vanoda kupatina nesu kuti ushumiri huende kumberi.
Uyo anga ari muimbi wenziyo dzechitendero munyaradzi munoda wafa muhurukuro yaaita naBlessing Zulu Studio 7. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 27 kuNtulikazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, sebezenkulungwane ezedlula ezimbili lengxenye 2512 asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe.
Ama COVID patients wonke ayahamba eUBH katese kwe amanesi ase strike. So ubona ukuthi u-one nesi uzokwanisa ukunesa ama patients amaningi. Konoko akuhambi kuhle kuyakangela ukuthi unesi lowu aqine abambe umkhuhlane.
Abongi esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals bathi basengozini enkulu ngenxa yenyathelo lokuthi leso sibhedlela sesigcinelwa abaqiniswa ngumkhuhlane we-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa ngulumsakazo. Sebezinkulungwane ezedlula ezimbili lengxenye 2512 asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Asebesinde kuleli gcikwane lokho bengamakhulu edlula amahlanu 514 labulala abangamachumi amathathu lane 34. Ukuthi inani lasebehloliwe ukuba bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 129,866 emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe bele gcikwane leli. Sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisithiyangalolunye 844,542 labulala inkulungwane ezidlula ezilichumi lasikhombisa 17,682 kwasinda inkulungwane ezingamakhulu phose ezenhlanu 489,948 kubika abenhlanganiso ye-African Union. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilichumi lasithupha 16,480,680 kuthi asebebulewe yileli gcikwane sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 653,292 abasinde kuye beyizigidi ezedlula ezilichumi 10,091,141 kubika abenhlanganiso yeWorldometer. Abongi esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals bathi basengozini enkulu ngenxa yenyathelo lokuthi leso sibhedlela sesigcinelwa abaqiniswa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi izibhedlela ze-Thorngrove le ekusileni zilungiselelwa ukwamukela izigulane lezi. Ukuthi impilo hospital yiyo esiza kwelapha eminye imikhuhlane kobulawayo wonke jikelele. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izibhedlela ezazivele zilungiselelwe ukuphatha ababanjwa yi-COVID-19 esekusileni kanye lese-Thorngrove lokho ezingakapheli ukulungisiswa. Okwamanje abantu abagulayo belatshwa e-UBH kanye le-Thorngrove. Kodwa abongi esibhedlela se-UBH bathi lokhu kubafaka engozini enkulu ngoba bebalutshwana abasebenzayo ngenxa yokukhalala umsebenzi okwenziwa ngabanye babo kanye lokusilela kwempahla yokuzivikela. Umnumzana Anthony Majongosi ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yabongi e-UBH uthi kunengi okungaphathwa kuhle ngaleli nyathelo.
So sizwe indawo yokuthi ama-COVID patients wonke ayahamba e-UBH katesi. Kati lapa ngiwone kule nkinga, lapa ukuti vele katesu kwe amanesi ase strike. So nginga ngekuti so wona ukuti uwani nesi uzo kwanza unesa ama patients amaningi. Konoko akuhambe kuhle, kuyala ngela ukuti unesi lo akine abambe umkhuhlane.
Omunye osolele sisinqumo uDokotela Mthabisi Bebe, othe lokhu ukukhomba ukwehluleka kukahulumende.
Kungabe kungumbono omuhle, kodwa into eqathekileyo. Ukuthi kulesibhedlela kuthiwa yikusilene hospital, igovernment iyehluleka ukuthenga imithi, ukuthenga imbhedi ukuthi ekusilene hospital ivulwe. Ukwehluleka kwegovernment yikho sibona igovernment ziqasa ukusebenzisa i-United Blood Hospital. And futhi into kumele siyinanzelele lapha yokuthi ye kule coronavirus but kulabantu abalemikhuhlane, abale-TB, abale-HIV, abale-diabetes. So abantu laba baze akuyangalo. Impilo yona iyodwa angeke ukwanise lokho ngoba isitafu sangkhona sindlutshwane, amanesi akustrike.
Umnumzana Mike Ncube oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi isikhathi sesiside kulokhu kuthiwa izibhedlela zeTonkroof lekusileni ziyalungiswa.
Lokhu kuyadangaza inhliziyo kakhulu ngoba singakhangela i-corona le ayisiyo into eqalisela namhlanje, kuyinto eselezinyanga lezinyanga. Sikhuluma ngezibhedlela zekusileni laseTonkroof kade zivele zimile zona zilaphana, okungangokuthi into yathi ifunakala njengama-renovations kuphela. Kodwa singakhangela isikhathi sakhona ukuthi silapha kareza ngoJulayi, into leyi kwaqalisa i-lockdown yokuqala ekupheleni kukaMarch. Akulanto esiyenziwe mayelana lokwakha kumbe ukuthi indawo lezi zifanele ukuthi zibe ama-quarantine centers, kuyinto edabulisa umoya sibili.
Umqondisi wesibhedlela sempilo uSikhwica Mfundo Solwayo Ngwenya uthi inyathelo lokwehlukanisa izigulane lenza kube lula ukuvikela ukumemetheka komkhuhlane.
Omongikazi labodokotela labo umkhuhlane uyabahlasela njengabantu, yenele ukuthi bahlasele behamba khonapha behlangana lani ku-community kumbe ubahlasele ezibhedlela. Yikho nxa sukuthi sibahambisa endaweni lapha okubonakala khona ukuthi umuntu wonke ule coronavirus begqoke kuhle izigqoko ezembatho okumele bazembathe bewonga laba abantu, kuzanceda ukuthi umkhuhlane ungamemetheki.
Imizamo yokuxhumana lomqondisi we-United Bulawayo Hospital uDokotela Nasisiya Sitswanga yehlule. Unobhala wakhe ubethi usemhlanganweni, kodwa utshele abephephandaba le-Chronicle ukuba ngempela viki besebelalise izigulane ze-COVID-19 ezilikhulu lambili i-102. Wengeze wathi ezinye zezigulane ebezise-UBH kumele ziye empilo zilindele impumela ngemva kokuhlolwa ukuba bangabe bele-coronavirus na. Inani labantu abalegcikwane le-corona koBulawayo lokhe liqansa, okuveza ukuba idolobho leli lisengozini enkulu. Kunje inani lasebetholakale bele COVID-19 selingamakhulu edlula ayisithupha i-664. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Idale lephalamende libanjwe ngamandla ukuma ukusebenza ngemva kokutholakala kwabantu abane bele COVID-19 abagoqela amalunga amabili aleli dale, isisebenzi esisodwa sedale lentathela izindaba eyodwa. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukumiswa kokusebenza kwedale lephalamende kuze ngesikhathi sekulamankampani ambalwa asethe ama ukusebenza kanye lezibhedlela ngemva kokutholakala kwezinye zezisebenzi zile COVID-19. Lokhu kuvezwe ngumabhalane omkhulu wephalamende umnumzana Kennedy Mugove Chokuda othi laba bantu bathole leli gciwane behamba ngomsebenzi ezabelweni ukuyahlangana lozulu. Laba bantu sebexwayiswe ngabezempilakahle ukuthi bahlale emzini yabo bangahlangani lozulu ku-self quarantine. Lesi sehlakalo siza sekule mbiko njalo yokuba kule siphathamandla sebhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe esesilahlekelwe yimpilo ngemva kokuhlaselwa yile ligciwane. Omunye wabasemkhankasweni yokulwela ilungelo likaZulu umnumzana Rejoice Ngwenya ongumkhokheli we Coalition for Market and Liberal Solutions uthi kusobala ukuba kaluqakathekiswa lolu daba lokusabalala kwe-COVID-19.
Umumo wezempila kahle kawumanga kuhle. Amadokotela, amanesi bayakhonona, ngabalazi imali zohamba emsebenzini abayalamba. Kukanti uhulumende esilaye imali zakhona ziyabe zilokhu zithathwa zinika amasosha amapholisa. Kutsho ukuthi vele ngabazwisisi ukuqakatheka kwempilo kulogcibo igciwane le-COVID khathesi. Balokhu bephitheka ngokuthi bajabulise amasosha lamapholisa. Akulamsebenzi lokho, akulampilo apha eZimbabwe.
Umqondisi wenhlanganiso yeGwanda Community Youth Development Trust, uNkosazana Sichasisile Ndlovu, uxwayisa uhulumende ukuba amise imbuthano eqoqwa iziphathamandla zakhe okuphambana leziqondiso ze-lockdown azibekayo.
Abakhokheli bethu kabananzelele ukuthi lapho nxa behamba bebuthanisa abantu, kabananzelele izimiso ezafakwa yi-WHO, ezafakwa yi-Government of Zimbabwe, ukuthi abantu bahlalelane kathana lakhathana njalo begqoka ama-mask. Lokhu ngikukhuluma kakhulu ngoba ngilokukhathazela ngendlela u-Health Ambassador ayenza ngayo. Lapho nxa sibona amapikitsha, abantu babe bengahlalelananga kathana njalo lokho kuyayenza umkhuhlane umemetheke.
Udokotela Henry Matsurera, ingcwethi kwezempilakahle owake waba ngumphathintambo wezempilakahle ngesikhathi sohulumende womanyano, ukhuthaza uhulumende ukuthi alungisise isimo sezempilakahle elizweni ngoba ukukhalala umsebenzi okufuna ukwenziwa ngodokotela asebehlele emsebenzini okwesikhathi eside ama-senior doctors kuzokwengezelela kumonakalo ovele ukhona elizweni kwezempilakahle.
Government's failure to deal with the senior doctors grievances.
Ukwehluleka kwakhe uhulumende ukulungisa udaba labodokotela asebelesikhathi besebenza kuzodala inkinga enkulu. Uhulumende kumele angaluthathi lula lolu daba. Siyazi ukuba odokotela abasanda kuphutsha izifundo zabo kanye labongi bevele kade bakhalala umsebenzi. Vele ezempilakahle sezikusimo esibi elizweni. Kazilutholi usizo olwaneleyo izigulane. Ukukhalala umsebenzi kwabodokotela asebelesikhathi besebenza sekuzongezelela kunkinga ezivele zikhona kulolu
hlangothi.
Abenhlanganiso ezehlukeneyo kanye loZulu bahlezi bekhonona ngokwenza kweziphathamandla zikahulumende ezibhoda santando elizweni zibuthanisa abantu emihlanganweni okubeka uZulu engozini yokuthola leli gciwane. Kunje umkamongameli unkosikazi Auxilia Mnangagwa ongummeli njalo wezempilakahle elizweni uqhuba imihlangano yokufundisa uZulu phezu kwaleli gciwane okungokunye kwabathi kungabangela ukumemetheka kwe-COVID-19. Kunjalo nje abenhlanganiso yomanyano wamazwe angentshonalanga eye-European Union baphele Zimbabwe isipho sezigidi ezilithumi lasithupha zamadola eMelika yokusiza abaswelayo ngalesi sikhathi se-COVID. Embikweni owethulelwe abezindaba, ummeli wohlangothi olubona ngosizo ngesikhathi sengozi, umnumzana Jonas Renalchich, uthi abenhlanganiso yakhe batholisela imali ukusiza ikakhulu labo abalahlekelwe yizifuyo kanye lezilimo ngenxa yokungani kuhle kwezulu kubangelwa ikuguquka komumo womkhathi, i-climate change. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ibandla le-MDC Alliance lithi umnumzana Mazwi Ndlovu, ilunga lalo lebulilima, isidikuwo 2, ubhubhilengo lwesine kulandela ukutshaywa kwakhe ngabatsha bebandla le-ZANU-PF ngemva kokukhonona ngendlela ukudla okwabiwa ngayo kulesi sigaba abebandla lakhe bengakutholi. I-Studio 7 ayinelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance eMathebeleland South umnumzana Solani Ngwenya uthi basazama ukuphathisa imuli kamufi yena okhangelelwe ukungcwatshwa ngolwesithathu. Kubikwa sokubotshwe ipholisa lesigaba eleNeighborhood Watch ngalolu daba, njalo amapholisa adingisisa ngalo. Umnumzana Solani nje mnyama moyo usichasisela okuningi ngalolu daba.
Ilokudana okukhulu ngokuwelwa ilifu elimnyama ebulilima East eward 2 eGwambe. Okwenzakaleyo ngolwesine abantu babizwa eGwambe ukubana bazobhalisa. ukubana bazahola umumbu. Abantu babaningi kakhulu. Kuthe ngolwesine khona lapho indoda eyiyo esichileyo wase buza ukuthi kungani yena engabhalwa. Umazi uthe nxa esebuzela ukuthi kungani engabhalwa, bathi asoze bembhale ngoba lo mumbu ozoholiswa abantu ngumumbu wezano. Engumumbu wezano nje akumelanga ukuthi yena ebhaliswe. Uthi ukunanzelela wasenanzelela ukuthi kakhulu abantu abaningi sebekhona lapho sebeqala ukumangala. Kwathi abanye abayi-6 abanye labo bakhuluma ukufana naye ukuthi kungwani umazwi engabhalwa. Chairman wezano wasesithi hayi ukudla lokhu ngokwezano akusiwo khona kwenabantu. Bathe sebebhalile abantu wathi yena wazibuza umazwi ukuthi wayengabhalwa. Uthe sokunjalo ke basebesithi ebantwini hayi libuye kusasa elingabhalwanga lina. Ngolwesihlanu sekhulumisana nani ukuze silibhale. Ngolwesihlanu komazwi basivuka bebuyela khona ngale. Kanti kwaso kuyiplani vele uthe efika wathula ukuthi abaningi basebegqoke izigqoko zabo zezano PF. Bathe ngokufikeni basebembuza ukuthi wena ubusithini wena. Ukuthi wakhala ukuthi awubhalwa. Kwaba kuqaliswa khonapho kwakhulunywa kwathi ubaba uTuboy Moyo owayenguthichara ePhumuza onguye olipholisa lesigaba waseqalisa ukubopha umufi. Bathe sebembophile bonke la mapholisa abayibo abesigaba bekhona lapho baqalisa ukumtshaya. Sebehlangene bonke lalaba bezano PF bamtshaya. Bathe ngokumtshaya kwabo ngeFriday impela bamlimaza kakhulu. Wathwalelwa esibhedlela. Uthe ngokuthwalelwa esibhedlela ePlumtree wadluliselwa koBulawayo. Kwathi izolo ke waba umuntu ositshiyayo etshona.
Udaba lolu lubikiwe yini emapholiseni njalo atheni ngalo?
Udaba luhanjisiwe emapholiseni. Okokuqala bathi umzali ubaba wakhe uthe sesiyakhona ngale emapholiseni wafika wathola istatement sesikhona kodwa kasayine kuphela. So ke sithe nxa sibuza amapholisa athi khona hayi.
Lowo ngumnumzana Solani nje Mnyama Moyo, umgcini sihlalo webandla le-MDC eMathebeleland South. Kusenjalo isiphathamandla sebandla lezanu PF eMathebeleland South, umnumzana Malaki Nkomo omela insiza South edalele parliamente, uthi lanxa engalalwazi lokwenzakeleyo ngalolu daba uyadanisa njalo umthetho webandla lakhe awuvumi ukuthi ukudla kwabiwe ngokukhethana.
Ukuphuweni kokudla siyakwazi bana osikomithi kanye nezisebenzi zikahulumende ndawonye lamasabhuku yibo abantu abama phambi kwabantu belungisa abantu abafanele bathathe ukudla. So amboni mina ukuthi abantu uma sokuthe kwenzakala isehlakalo esinjengalezo sebangathi iZanu PF ithe iZanu PF ayingeneli entweni zokudla. Abapha ukudla kukhona kulotshelwa kuconstitution ukuthi ngobani isebenzi zikahulumende ekukhokhela amasabhuku bendawoni labe-social welfare kanye besupervisor u-DA. Ibongani kunjalo kokwepolitics hayi.
Ye manje laba nxa bekhuluma bona ukuthi ngempela libona ingani bengabe bezivazela nje lokho akungeke kwenzakala njalo.
Abantu bathanda ukuthi izinto bathanda ukuthi bangcolise ibandla eZanu PF. Futhi kuphinde kukhona ukuthi angiboni mina ukuthi kulabantu abangasukela kanjani ngoba singakhangela abantu elayinini. Abantu bahlezi ngobuhlobo, abantu bahlezi ngobungani, abantu bahlezi ngokwazana. Kunjalo nje abantu babe kuselayinini kasabhuku bazani ukuthi ubani lo ngubani lo ubani lo ngubani. Angiboni ukuthi bangasuka kuze kube nokupoint ukuthi nase singabo eZanu PF akuhlani abantu be-MTC. Abantu baphila ngokwazana esigabeni zabo. Okwepolitics singakusebenzisa ikakhulu thina iZanu PF sikwazi ukuthi i-politics sisebenzisa ngokuya kuma-elections. Siyaqeda lapho sesiqalisa thina ukuthi wonke umuntu ngaphansi kukahulumende onjani othethwe ngabantu. Kulusizi uma kuthe kwaba nesehlakalo esinjalo ukuthi umuntu agcine esifo. Kodwa mina ngokubona kwami uma kuthe kwaba njalo kungaba kuyikwenza kwezikhiwe. Ayikhona ibandla leZanu PF, abantu bangangifanele ibandla leZanu PF. Kwaba ngabe bakwenzile ababanjwa amapholisa ababotshwa. Ekuphuweni kokudla siyakwazi bana osikomithi kanye nezisebenzi zikahulumende ndawonye lamasabhuku yibo abantu abama phambi kwabantu belungisa amadoda abantu abafanele bathathe ukudla. So amboni mina ukuthi abantu uma sekuthe kwenzakala isehlakalo esinjengalezo sebangathi iZANU-PF ithe. iZANU-PF ayingeneli into yezokudla. Abapha ukudla kukhona kulotshiwe naku-constitution ukuthi ngobani. Imisebenzi kahulumente ekukhokhela amasabhuku bendawoni laba-social welfare kanye besupervisor u-DA. Ngibona ngani kunjalo kokopolitics ayo.
Ye manje laba nxa bekhuluma bona ukuthi ngempela libona ingani bengabe bezivazela nje lokho akungeke kwenzakala njalo.
Abantu bathanda ukuthi lezi zinto bathanda ukuthi bangcolise ibandla eleZANU-PF. Futhi kuze kukhona ukuthi angiboni mina ukuthi kulabantu abangasukela kanjani ngoba sinakhangela abantu elayinini. Abantu bahlezi ngobuhlobo, abantu bahlezi ngobungani, abantu bahlezi ngokwazana. Kunjalo nje abantu babekuselayinini kasabhuku bazama ukuthi uba lo ngubani lo uba lo ngubani. Ampontu bangasuka kuze kube nokupoint ukuthi nase singabe ZANU-PF asihlani abantu be-NDC. Abantu baphila ngokwazana esigabeni zabo. Okwepolitics singakusebenzisa ikakhulu thina iZANU-PF sikwazi ukuthi i-politics sisebenzisa ngokuya kuma-elections. Siyaceda lapho sesiqalisa thina ukuthi wonke umuntu ngaphansi kukahulumende onjani okhethwe ngabantu. Kulusizi uma kuthe kwaba nesehlakalo esinjalo ukuthi umuntu agcine esifo. Kodwa mina ngokubona kwami uma sekuthe kwaba njalo kungaba kuyikwenza kwezikhiwe. Ayikhona ibadlala ezantu abantu bangakufanele ibadlala ezantu abangabe bakwenzile ababanjwa amabhodla ababotshwa.
Lo ngumnumzana Malaki Nkomo isiphathamandla sebandla leZANU-PF eMathebeleland South njalo emela insiza South edalele iParliamente. Live Talk namhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe iCOVID-19 ngesikhathi inani lasebetholakala belegcikwane leli liqansa okwethusayo eZimbabwe. Kodwa likhumbule sihlobo alenelisi ukungena kulolu hlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yaleli gcikwane. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Hele Melika libikwa lilabantu abazinkulungwane phose ezingamashumi athoba minembili 78,000 abatholakale bele COVID-19 ngalanga linye la izolo ngesonto kuphela. Leli nani selikhuphule inani lasebefunyanwe belaleli gciwane elizweni leli kwaba izigidi ezedlula ezine 4.23 million kubika abekolejini leJohns Hopkins University. Isigaba seCalifornia yiso esikhokelayo ngenani eliphezulu lababanjwe bele COVID-19 lilandelwa isigaba seFlorida. Abenhlanganiso yezindaba eBloomberg babike ngomvulo ukubana umcebisi omkhulu kweziphathelane lezomvikela weleMelika uNational Security Advisor uRobert O'Brien uhlole watholakala elegciwane leCoronavirus lamhlanje. O'Brien ubikwa ethelelwe leli gciwane embuthaneni wabemuli yakhe. Ngakho ke kathesi uhlezi eyedwa emzini wakhe engahlangani labanye abantu labemuli ku-self-isolation kodwa esebenzela engekhaya. Abaqhuqhuzela ukulondolozwa kwelungelo loluntu kwele Malawi bakhuthaza uhulumende ukubana ehlise inani lezibotshwa ezisemajele ngemva kokuphuma kombiko othi kulezi botsha ezedlula amashumi amahlanu 51 ezifunyenwe zile COVID-19 kanye labalindi abalishumi lasithupha 16 besithi kabakhululwe bonke asebele gciwane leli ukuze bengatheleli abanye.
Izakhamizi zedolobho lakoBulawayo ezivele zibhekane lodubo lwamanzi kanye lokumemetheka ngesiqubu esiphezulu komkhuhlane weCOVID-19 zikhala ngokuthi lezi nhlupho sezisengezwa ngokutshona abantu belayinele ezibholaneni lasezimoteni zekhansili ezibabela lawo manzi. Bathi batshona besondelene duze leduze okulakho kumemethekisa iCOVID-19. Ngalesi isikhathi idolobho leli likhokhela ekubeni lenani eliphezulu lasabebanjwe belegcikwane leli eZimbabwe. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu bakobulawayo lithi likhathazekile ngoba phezu kodubo lwamanzi sebebhekane lodubo lokuqansa kwabatholakala bele COVID-19 edolobheni leli, nanku selihamba phambili ekubeni lenani eliphezulu lababanjwa iCOVID-19 ngoba betshona befolele ukukha amanzi ezibholaneni lakumatanka amanzi ezimota zekhansili. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Onias Chuma usole kakhulu ukusilela kwamanzi ethi kwenza abantu bengananzi iziqondiso ze-lockdown.
Dubo sibhekane nalo ludubo lwamanzi and yathola ukuthi usuphola wakhona nxa sesisesibhalaneni sesihamba singabantu sibaningi sike siminyane ngapha kulo dubo lwe-COVID asakwazi ukuthi kwenziwe njani kungena social distancing, akula nomuntu omonitayo abantu ukuthi yamonitha kanjani ukuthi at least ibe iziphathe kanjani phambi kwa social distancing.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo undodana Moyo uthi iCOVID-19 iyasabalala ngesiqubu esikhulu kubangelwa ukuthi abantu bafuqwa ukudinga okokuziphilisa.
Sinanzelela udaba lomkhuhlane weCOVID-19 luqhubeka lukhwela malanga wonke. Kobulawayo iningi labantu libamba umkhuhlane lo. Lokho kubangelwa ukuthi abantu kobulawayo bayahlupheka baswele ukuthi baphile njani.
Olwena amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi ukumemetheka kweCOVID-19 kuliqiniso ngoba abantu abalamanzi okugeza izandla njalo abantu bahlala beminyene.
Okwenzakalayo komlawayo okubana amafigazi ayaqansa kungabe kuliqiniso, kodwa okulusizi ukuthi ungakhangela abantu badubeka bagcwele iganga lonke emabhasini, i-testing yangikhona iphuwa. So mbona ngazathi vele uBulawayo uzadlala ama-figures eqansa ngoba abantu abavela outside the country South Africa, uBulawayo olabantu abaningi abakhambe South Africa. So konke khonoku kutshengisa ukuthini ama-figures azaqansa, njalo ukuswelakala kwamanzi koBulawayo khonoku njengoba sikuthi ukuthi every time umuntu ngozegeza izandla akula manzi.
Isikhulumi sekhansile dolobho lakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchaze ukuba idolobho alisela manzi, yikho sebeyabela abantu amanzi kuhlelo lwe-water shedding.
Uba sikhanyela amanzi la akumadamu njalo lamadamu asesiwasebenzisa kathesi kusho ukuthi amanzi angenayo edolobheni esesiwatreat-a kuba akhona ukuthi etreat-o sesiba malutshwana esesikwenza njengedolobho sesingezelile ama-hours lapho esihlala khona singalamanzi, sesithi amanzi azabuya once a week.
Inani lababanjwa umkhuhlane we-COVID-19 lokhu liqansa okwethusayo edolobheni lakobulawayo eliyilo eselikhokhela ukuba lenani eliphezulu elizweni jikelele labantu asebethe babanjwa lumkhuhlane lokulahlekelwa ngumphefumulo. Lolu dubo lwe-COVID-19 lubikwa selumemetheka lasemhlubulweni wonke nje weMandebeleni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo lisile ngesikhala senalithi ekugonyulweni esigabeni se-English Premier Soccer League. Iqembu lomdlalo wenguqu ele-Aston Villa lona elidlalelwa isizalwane saseZimbabwe uMavela Sinakamba. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-Aston Villa liphuthe imidlalo yalonyaka lihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni wengalane lile miklomela ngamashumi amathathu lanhlanu ngemva kokuba libe ngutshikilobhanqa 1-1 leqembu le-West Ham emdlalweni walokugcina. Iningi labalandeli bomdlalo wenguqu kweleZimbabwe bewulandela lumdlalo ngoba iqembu le-Aston Villa lidlalelwa ngumdlalo odabukayo kweleZimbabwe uMavela Sinakamba njalo uyise walomdlali u-Anthony uthi bathabe babamanzi ekupheleni kwawo.
Siyabulela kakhulu nge-survival ye-Aston Villa asilalanga thina. Nesilala ngabo 2-3, we chatted lo mavi from 12 up to 2, everyone was happy. Ngabo bruru bakhe khona ngale abanye angilalanga, sibe sithabe kakhulu because besingakhangeli ukuthi team is a survivor. It was a miracle khona pasi jabule sifile.
Amaqembu amathathu akhunyulwe kusigaba se-English Premier League ngabaliswa ele Norwich, ele Watford kanye lele Bournemouth. Iqembu le-Aston Villa like ladlala kweminyaka ethile kusigaba esiphansi khona le kwelengilandi. Njalo u-Anthony uthi umavela suthembise ukuba ngomnyaka ozayo bazadlalela kude lasemsileni wengalani.
I was here put to survive it because uthi hayi bekunzima. Since we are overseas from France, Netherlands, Belgium, uthi hayi English league kuyafiwa, but uthi hayi come this coming season kuyabe sekufiwa because sebekwazi ukuthi vele kuhamba njani abasesabi team into esifana lazonezo.
Iqembu leLiverpool ile liphakamise isicoco kwelingilandi ukuthi amanye amaqembu azaphatheka kumncintiswano ye-UEFA Champions League. Ngabalisa ele Manchester City, yona iliqedile isendaweni yesibili, ele Manchester United eliqedile isendaweni yesithathu kanye lele Chelsea eliqedile isendaweni yesine. Kolunye udaba olufanayo, iqembu le-Yeni Malatyaspor elaseTurkey elidlalelwa ngumdlalo kweleZimbabwe uTeenage Kadebe ligunyulwe kuligi yaphezulu khona le kweleTurkey ngemva kokuqeda imidlalo yalo lisendaweni yesibili nxa usuka emsileni wengalane yemiklomelo. Bekungumnyaka walowesithathu ukudlala kusigaba seTurkish Super League leli qembu, ikanti uHadebe yena bekungumnyaka wakhe wakuqala ukulidlalela. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Singakehlukani sihlobo, ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Sebezinkulungwane ezedlula ezimbili lengxenye 2512 asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo. Ngosithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.